Vachitaura nevatapi venhau nhasi mangwanani, amai moyo nechikwata chavo chinosanganisira mutauri webato iri vaJealous Mawarire, munyori vaShadrick Mashaya Mombe, pamwe navaJapi Jabun, vati chisungo chekudzinga vamutinhiri chakaitwa pamusangano wavakaita neZuro. VaMawarire avo vakapinda musangano waneZuro vanoti rimwe danho rakatorwa pamusangano uyu nderekuti nhaurirano dzekupinda muMDC Alliance dzipedzwe nekukasika.
Musangano uyo waka zogara pasi zve ukabvumirana kuti tidzore vamutinhiri tivabvise pachinzvimbo chavanga vakambobata chekutungamira musangano nekuda kuti vanga vakushanda nevamwe vatinoziva kuti vakatumwa nechihurumende chemusengabere chava munangagwa kuti vakanganise hurukuro dzatanga tichiita nemamwe mapato ezvematongero enyika kuti tikwikwidze sarudzo dziri kuteera.
Imwe nyaya iri kupomerwa vamutinhiri inyaya yekushanda navakasukuwere mukuedza kuvhiringa musangano waneZuro. Asi vachitaura nevatori venhau nhasi masikati, vamutinhiri vati hapana chinovatadzisa kutaura navakasukuwere sematauriro avanoita nemunhu wese munyika. Vamutinhiri vatiwo hapana anokwanisa kuvadzinga mubato iri sezvo vatungamiriri vese vari mubato iri vakasanobata zvigaro uye vachifanira kuenda kumusangano mangwana muHarare kuti nhengo dzebato iri dzivaise pazvigaro izvi zviri pamutemo. Vakasanobata chinzvimbo chekuronga misangano muNPF uye vari muchikwata chavamutinhiri vaJim Kunaka vati amai moyo vaMawarire nevamwe vavo vatozviburitsa mubato nekuda kwezvavaita. VaKunaka vati amai moyo havana mvumo yekubvisa vamutinhiri pachigaro chavo.
These guys rarasika vatora gwara risiriro, havana simba rekuti vangadzinga president weparty. Who gave them that power when even the constitution aisati yaenda kunowana endorsement from the people? So where did they get that power yekuti vanodzinga the president?
VaKunaka navamutinhiri vatiwo NPF haisati yatora danho rekupinda muMDC Alliance vachiti musangano wemangwana ndiwo une simba rekuita izvi. Vati amai moyo nevamwe vavo vari kuronga kuti mukadzi wevaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, amai Grace Mugabe, vave mutungamiriri weNPF uye kuti vapiwe chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weMDC Alliance.
Time yavanga vachiita adresa vanga vatori necash in their pocket from Grace Mugabe. We are saying isusu, no, matora na Grace kuti aende kunoita vice president ku alliance endai muri vatatu. Isusu is NPF. No. Grace ndiye atisvitsa patasvika today. If it wasn't Grace, then you can't know kuitwa kune mauto.
Munyori weNPF kumasvingo vaAmasa Ninjana vati kana MDC Alliance ikatambira amai Mugabe nechikwata chaamai moyo inenge yavabatsira chose.
So ndinoti makorokoto nedzoi kuMDC, makorokoto kuNPF, makorokoto kuna baba Mugabe kuti vanhu havaenda nenyoka yakakonzera confusion iripo munyika nhasi vaenda nayo kunani? Kuna Chamisa. Thank God. I thank you, Chamisa, you have relieved us. Tazorora.
Hatina kukwanisa kutaura navakasukuwere naamai Mugabe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvakanaka kuti mapato anopikisa aite mushandira pamwe mukubvisa hurumende yeZANU-PF musarudzo, zvakakosha kuti ichenjerere vanhu vanobva kuZANU-PF.
So ipapa MDC inofanira kugara yakabudisa ziso yakashunura kuti vanhu vari kuuya vakamira pachikwadira havai kuzokonzera confusion. Ndivana mujamba jecha vakati wandee vana mujamba jecha vari muzvipapati vanhu vatadzwa kushandwa navo nezano, unofanira kutamba navo wakachenjera because mamaitiro avo haanyanyi kunakidza.
Mutauriri weMDC Alliance Professor Walshman Ncube vaudza Studio 7 kuti mubatanidzwa wavo unoda kushanda nani nani zvake ane chinangwa sechavo chekupedza utongi hwemauto neZANU-PF munyika. Vati zviri kuitika muNPF zvinosuwisa uye tariro yavo ndeyekuti bato reNPF richabatana rokwanisa kushanda navo muAlliance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.